manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 4 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo kugwanda kumatevelerland south kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachiratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda tiyavonga kuti tauya pano pagwanda. Reason yatawira ndeimwe chete. Taringa pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobatana nevechitendero chekereke yeZion Christian Church ZCC kumbungo kumasvingo uko vanga vachinamatira mvura. FC Platinum inotora zvakare mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo miviri kuti mwaka wenhabvu wegore rino upere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vaudza zvuru zvevatsigiri vavo kugwanda kumatebelerland south kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachinoratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda tiyavonga kuti tauya pano pagwanda.
Sizile gwanda siyavonga.
Tauya pano pagwanda.
Sibuile lape gwanda.
Reason yatawira ndeimwe chete.
Isizathu sinyezi.
Taringa pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita. So it's our thank you, it's our siang. Siyabonga rali.
Silandu kuzobonga ngokuvhotele kwenzileyo lonyaka. Yirali yethu yokubonga namhlanje.
Thank you gwanda for voting for change. Thank you for voting for us. Thank you for your love. Thank you, thank you, thank you. Nezuro
ndakashamisika necrowd yandakaona iko. Munoziziya kuti panopera maelections vanhu havaoni the need yokuuya kumarani. Awasiyo kuti nemawiro akaita vanhu kubedbridge.
Vachamisa vabatawo nhau dzakasiyana siyana dzinosanganisira uori hwavanoti hwakawanda munyika, kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze 2% tax. Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yava Emerson Mnangagwa, asi vaMnangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo reZANU-PF rakadyiwa musarudzo dzakapfuura. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya, avo vanga vari kumusangano uyu.
Nhasi tiri kuno kune machikichori shinga ravanhu zuru nezuru kuPhelandaba Stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndewokuonesa vanhu kuti vanhu vakabude maelection havo vaisa nyika mumagwirimgwimbi, havo vanyudza nyika. Vanhu vari kutambudzika muzvipatara muna mishonga, vana havasi kuenda kuzvikoro. Munyika hamuna mura zvakanaka, mara hamuna. Mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poka poka. Saka toita seiko nevane avakabire sarto zevane.
Saka mashoko arikunyanyo batwa na vachamisa ndee kuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo.
Mashoko arikutaurira vanhu ndee kuti iwo munhu aripo uyo amusi makamuvhotera, makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika. Naizvozvo tiri kuti isusu vana veZimbabwe handei kuState House ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebvana vanhu. Ndee mashoko makukutu avari kutaurira vana veZimbabwe.
Muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwa aya?
Vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Evans. Vari kutoti vaiwa takagadza isu vachamisa musi waSt July. Naizvozvo tatononoka handei kuState House ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika. Saka ndingati inini muchidimbu mukoma Evans, mashoko aya ari kutambidza zvine mutsindo, ari kutambidzwa nevanhu vese pese patiri kufamba tichienda. Nokuti vatungamiriri mukoma Evans, tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza kuti vakavhotebva nevanhu nekufamba navanhu.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari kupela ndava Stadium kuGwanda neStudio 7. Asiwo imwe nhengo yeZANU PF kumatebeleland North vaBelief Gaule vanoti MDC iri kutambisa nguva kuramba vachiti vakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, hakusisina chichachinja zvakabuda musarudzo.
Mashoko ari kuparidzwa nevanhu veMDC aya sekuona kwangu yes vari kuita zvavari kuita, but hakuna chichabuda, hakuna zvavachazvaita vaigona kuita nezvekuti zvinhu zvavo zvibudirire kana kumboti chete they are taking advantage kuti vanhu zvinhu hazvisati zvazvonaka munyika, zvisati zvanaka sezvo vana Munangagwa vachitanga basa ivo vari they are taking advantage ye situation irimo, mamiriro ezvinhu, mamiriro ezvinhu munyika, kuri kuti zvinhu hazvina kumira mushe nemhaa kuti kune sabhodhi dziri kuitika apa neapa iri kukonzereswa nevamwe vanhu apo zviri pachena. And vanhu vachava vari kuzi handizivi kuti vari kuzvitora kupi kuti vachaita izvozvo zvibudirire. Handisi kuvaona vachibudirira nemhaa kuti havana rutsigiro vaMunangagwa. Zvinhu zvavo zvakafamba zvakanakanaka sezvo zvaitwa nenzira zvakaita zvakaenda kumakoti zvakabudirira. Isadhaki iri watsigira, handizivi kuti iwo rutsigiro wacho vaisaruwana kupi.
Munoona here paine pachikwanisika kuti pave nenhaurirano pakati peZANU PF neMDC dzekuti vashande vese kuenda kumberi?
Sezvo vari kuita zvinhu zvavo izvi, ndinofunga kuti vanhu veMDC vachapedzisira vabvuma kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Sezvo President Munangagwa haana kuramba, akati haiwa ngatigarei pasi kana kune zvimwe tongotaurirana, but iyo manje vari kuramba. But ndiri kuona kuti vakatadza kubudirira kwa zvinhu zvavo zvari kuita, sezvo vachatadza vachadzoka futi. Ndiri kuvaona vechidzoka ivo vechida kuti vanhu vataurirane, vagare pasi vataurirane, vagadzirise zvinoda kugadziriswa.
Avo vanga vari mutsigiri webato reZANU PF kumatebeleland vachitaura parunhare vari kutsolocho kwakare kuBulawayo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nhepfenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neveMedia Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vabatana nevechitendero chekereke yeZion Christian Church ZCC kumbungo kumasvingo uko vanga vachinamatira mvura. vamunangagwa vaudza gungano iri kuti matambudziko ari munyika akafanana nemarwadzo anosanganikwa nawo munguva yepamuviri asi mufaro uchizouya pashure. Gungano iri rabatanidzawo mhemberero yekucherechedza zuva rekuberekwa kwemukuru wekereke iyi yeZCC Bishop Nehemia Mutendi pamwe navamunangagwa avo vakaberekwa vose musi wa15 Gunyana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiitiko ichi chinoratidza kuti mutungamiri wenyika haasarure makereke.
Zvinhu zvinoratidza kuti purezidendi munhu anobvumirana nezvitendero zvakasiyana siyana pano pasi. Zvinonzi nechirungu Zimbabwe is a Christian society. Zvisiri zvochete munhu anokoshesa denga pakuti vaenda kundonamatira mvura. Sezvo takuziva kuti nguva yokurima kana kuti nguva yekwemvura muZimbabwe yaswedera. Saka zvinhu zvakanakawo chose kuti vakuru venyika vakumikidze kuna Mwari kuti tive nemvura. Muchitendero unonamatira chipi nechipi choga choga, muchitendero unonamatira runyararo kuti nyika idzikame, muchitendero unonamatira upfumi hwenyika kuti Mwari adurure nyasha nengoni dzake kuti zvimbomho yeZimbabwe ibudire, muchitendero unonamatira chikoro cheche kuti mhuri yako ipase. Zvinhu zvakawandisa zvinokumbirwa kuna Mwari panenyaya dzezvitendero.
Tanzwawo kuti vamunangagwa vati matambudziko akatarisana nenyika zvinhu zvinokwanisa kukasika kupera zvichigadziriswa. Imi munotiwo?
Ndizvo chokwadi ichocho, zviri pachena sadriver wetractor. Nokuti mukatarisa maprizes angavapoka anga kutotyisa ushuwa kuti kuzvinhu zviri kubva nokupi. Asi mutungamiri wenyika pakatangisa kugara namacaptains of industry, zvinhu tiri kuona zvakudini maprizes akuderera. Senyaya dzemitsetse dzemafuta, petrol nediesel, zvinhu zvakutoshamisika kuti patakamboita 2 weeks shuwa tichinetsekara, asi izvino mafuta azara pese pese. Vamunoti ndo nyanzvi dzoufumi muZimbabwe, mukanyatsokuongorora hapana nyanzvi dziripo. Nokuti iye zvino chinokonzeresa kuti mukaka udhure chii, chinokonzeresa upfu arimwa gore rakapera kukavapo. Chii chinokonzeresa izvozvo?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vari parunhare kwaChirumanzu kuMidlands naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yazivisa nasi kuti yauraya vapanduki gumi nevapfumbamwe vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vanomwe vechitendero chechikristu nemusi wechishanu avo vaienda kune imwe nzvimbo yekunamatira iri kudunhu reminya. Vakuru vakuru veUnited Nations nevamwe vanobatsira vanobva kusangano reSyrian Arab Red Crescent vari kubaya vana nomba uye kupa rubatsiro ruri kudiwa zvikuru kekutanga kune imwe kamba yevakatiza misha yavo kumugano weSyria neJordan. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Ndinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa upenyu hwevechidiki, mamiriro akaita zvinhu kumusha nezvavari kuita mukuedza mukurarama. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura navanzvadzi Nancy Nyaunde avo vakatamira kuSouth Africa kunoshava. Vanzvadzi Nenzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa, makadi zvenyu?
Tiri pedo mukoma Evans makadiko.
Tiri kunzwaka kuti ndimi makakrosa mabhodha mukaenda kumhiri uko kunotsvaga cheuviri. Muri kupi imimi?
Inini mukoma Evans ndiri kuCape Town.
Mane nguva yakadii muri kuCape Town?
Ndane 3 years ndiri muCape Town.
Saka muri kusevenza here ikoko? Muri kuita nezvei? Chiri kukuraramisai?
Ini ndineka bhizinesi kangu kadiki diki shop.
Kose muri kukati kadiki diki, handiti aita chake ndihomba rume here?
Zvinhu zvinotanga zvichiri zvinyiki zvichingokura zvichikura zvichienda.
Saka imi bhizinesi ramunoita nderei?
Ini ndinoita bhizinesi rokutengesa zvinhu zvemagetsi, mafiriji, matv nezvakadaro nezvakadaro.
Makazvifunga sei izvi kubva kuZimbabwe mosvika kuCape Town mosvikotanga business?
Chakaitika taka nekudukuomo zvakaita zvinhu kuZimbabwe. So takafunga kuti regai tiende kuCape Town tinotsvaga zvekuita. Then tasvika kuCape Town mabasa aishayikawo, saka ndakafunga kuti regai nditange nekutengesa zvinhu.
Saka business renyu riri kukufambira izvakadii?
Business rangu riri kufamba, ndida kunyeda, ndinoda kutenda mari pane izvozvo.
Saka vanotenga kwamuri vanhu vakaita sei? Makambani here? Vanhuwo vari kuzvifambira? Makatovhura chitoro kai?
Hongu mukoma Evans, vanhu vanotitengera vanhu vanenge vachifambawo inzvicho, vanhu vachifamba vachini uya uzonditengera, not makambani, because ndinotengesa zvinhu.
Saka zvanga zvakaoma sei kuti mugone kutanga business renyu?
Zvanga zvakaoma chaizvo kuti ndikwanise kutanga business rangu, nokuti paidikana mari yakawanda kuti ndikwanise kutenga zvinhu zvakawanda. So zvakanditorera nguva hombe kuti ndikwanise kukwanisa kutsvaga mari inokwana kuti ndikwanise kuvhura chitoro nekutenga zvinhu.
Asi kubva zvamatanga kuri kusvika pari zvino, munofara sei nemasimukiro azvaita?
Kutanga pari zvino ndinofara chaizvo nokuti shopu iri kuita ichiwedzera nekuwedzera ndichitenga zvimwe zvinhu.
Zvino imiwo semunhu wechisikana muindastiri mamuri, tinoona munowanzozara vanhu vechirume, mainjiniya namakanika, maelektrician. Imi makazvikwanisa sei kumira mira muchikunda muindastiri iyoyi?
Nemuchidimbu ndakakwanisa nekuda kwemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Namo inokupa kuti usanise kufunga kuti ndingaite chii chandinokwanisa kuti ndirarame kuvechidiki.
Vamwewo vari kuZimbabwe vechidiki nevamwe vagerewo muSouth Africa vari kushayiwawo kuti vopinda nepapi voitawo sei vari kunyika dziri kunze uko. Mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ndinoapa mashoko vari kunze nevari kuZimbabwe, ndinoapa mashoko kuti vanokwanisa vafambe kushanda nesimba vareize mari kuti vakwanise kuzviitira basa ravo vega nevemaoko. Zvinosimudzira wechidiki.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru nekutipa mukana wekukurukura nemi.
Tinokutendai zvakare mukoma Ivan.
Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naNancy Nyaunde vari kuCape Town vari kuita bhizinesi rezvekutengesa zvemagetsi semusikana wechidiki akabva kuZimbabwe akaenda kuSouth Africa kunoshava. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti musare zvakanaka, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigiraizve chimwe chirongwa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Reverend Oliver Mandisodza.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine rombo rakanaka patashanyirwa na Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision. Reverend Mandisodza, kwazisai vatereri.
Tinokwazisai vatendi pasi rose muri Zimbabwe iri kumachima na kwenyika.
Mungati taurira were pamusoro pe Man of Valor, Purpose and Vision.
Yes, tinotenda. Man of Valor, Purpose and Vision, MVPV, tingati urongwa wana baba, kana usangana mubatanidzo wana baba wemachechi akasiyana siyana watakisa musoro pamwe chete kuti titarise nhau dzine chekuita nevanhurume, kusimudzirwa kwavo, mugarire vavo, muraramiro vavo, zvavanoita mumhuri dzavo, muchechi, munharaunda, kusimbisa mabasa vanobata mukusimudzirwa kwemugariro vedu savanhu savarume, kuti tinge tine izviwo rinozwika pakugadzirisa zvingadaro zvinhu zvinonetsa kana zvingafadza pakurama kwatinoita sevanhu.
Muchishandewo here nemadzimai?
Tinotenda. Mukaona chiono chedu chinotarisira kuchengetedzwa kwemhuri, madzikereki nenharaunda. Kana tatongoti mhuri, zvotongoreva kuti madzimai atokwana ipapo. Murume haagoni kumira ari ega, anomira aine mudzimai nevana vake, ndokuti mhuri. Zvichizobvira zvichizopindwa munharaunda dzatigere, madzimai anotove nechikamu chavo chakakura chavanobata musangano reMVPV.
Reverend Mandisodza, mukatitaurirawo chimwe chezvinhu zvamunoita munharaunda yenyu iyi.
Tinotenda. Sechirongwa chichangotanga, tine zvinhu zvizhinji zvitanga tichitarisa, asi pari zvino tinoti tine chikoro chatitaka adopta kana chatakatora chiri kumusengezi chinonzi Brightstar Academy, chinodzidza vana watingati ivo vari pasi pasi vane chikoro hachina kumira zvakanaka, chida kushandwa kuwakwa nekubatsira vanakomana ivava kuti vange vari vanoziva, vanokura vaine hunhu hwakanaka nekuziva kuti vanga nekuva wandudza mugarire vavo. Saka tine chikoro icho chataka adopta. Tinewo urongwa hwatinawo kumaprisons edu muZimbabwe, all the 10 provinces dzatinoshanda nawo nekukurudzira. Isusu tinonyanya kutarisa zvinhu zvinobatika, zvinobatsira wasungwa, kuti nyange vari vari vana baba vari matorongo imomo, chii chatingagone kuita kuti varambe vari vana baba nemhuri dzavo vachiita vachifambidzana pamwe chete nemhuri dzavo. Chimwewo zvatinoita kufamba tichiita maworkshops kusangana tichidzidzisana savarume kuonesana kuti tine zvatinogona kuti tiitewo savarume tichibatsira kuzvisimudzira nekutasana matambudziko anenge asasana nevamwe vedu tichienda takadaro.
Ko vanenge vachida kujoina kana kukubatsira iwo muzvirongwa zvamuri kuita vanga kubatai papi?
Alright, tine maoffice edu ari panumber 196 Samora Michelle Eastley muHarare. Ndingadopatati pamuzinda patiri pari zvino. Tinogona kubatikoba panhare mbozha namba dzedu dziri nhare 0775-628-8762. Ndogona kudzokorora 0775-628-762.
Pane mashoko amungada kuudza vateereri here kana pawedu mashoko okupedzisira?
Mashoko ekukurudzira andingada kupa kune vose tevakateerera tinomawana kuna bhuku ramadzimambo ekutanga chapter 2 verse 2 apo David akanga ari kukurudzira mwanakomana wake Solomon kuti iwe Solomon ndaakuda kusvika panguva yekusiya nyika ino, asi iwe chiva murume, chive munhu akasimba kuzvidzo uri murume. Saka ndingakupa mhuri yese yezimbabwe yakateerera kuti panguva yakadai upenyu huchingaseku, wese hunooma, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinotarisa kuti vose vanoziva mwari wasimuke semhare, wave varume vakasimba kunamatira nekudzidzisa kuti tive netariro, tive nekubatsirana kuti nyika yedu tingaiumbe sei zvakanaka tichienderera mberi tigoonekwa tichiverengwa pane dzimwe nyika sezimbabwe.
Aiwa vadiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Oliver Mandisodza Women of Valor, Purpose and Vision, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichakupaizve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka. Reverend Mandisodza, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Tanonoka. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatora zvakare mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo miviri kuti mwaka wenhabvu wegore rinoupere. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vagari vemuzvishavane vari kupemberera zvekare muchure mekunge FC Platinum yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League wemwaka uno. Nhasi masikati FC Platinum iyo yanga ichingoda point imwe chete mumutambo wavo neShabani Mine yatora mapoints ese matatu ndokuramba yakasiya ngezi Platinum Stars nemapoints mapfumbamwe. Kwasara mitambo miviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. FC Platinum yave nemapoints makumi manomwe nemana ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Muteveri weDynamos vaTitus Goya vanoti vari kufara zvikuru kuti Norman Mapeza aripwa nekutora mukombe uyu nebasa ranga achiita kugona kunenge kudada. Asi muteveri wekugona kunenge kudada vaMichael Mshonza vanoti vave kutarisira makundano eCup Champions League vachitarisira ivo kuti chikwata chavo chichaita zviri nani pane zvavakamboita apo vaimirira nyika mumakundano emuAfrica. Mukutora mukombe uyu FC Platinum ichawana mari inoita iyo zviuru zana zvemadhora, uyezve ichange ichimirira nyika muCup Champions League muna 2019. Asi chikwata cheNiche Root chamira netambo makwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neHerentals muzuva iro vavari kukukwidzana navo vechapungu vakarohwawo zvekare neZPC Kariba 2-0. Zvikwata zviri izvi zvakasiyana nemapoints mana, chimwe chacho chichibatana neShabani Mine, Blur City neMutare City Rovers.
tinotenda kuna Michael Kariati. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA ndebe.